Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitsenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anasi uri musi wesvondo kubvumbi 23 2023. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Hazvisi kufambidzana nemari dzekutambira veruzhinji. Veruzhinji vari kumashure kunyange zvavo kutambira mamillions, asi maprize anonge akwirawo zvakanyanya kupfuura mamillions iwayo.
Dhora remuZimbabwe roshaya simba zvinotyisa zvapa kuti nyaya yekuti vakawanda vave mamillionaire emari isina basa idzoke.
Vakasaita izvi takavimbisana navo kuti ndobasa rematare edzimhosva. Tichanga tichivatora kuvaendesa kumatare, kumatare kutanga tichizokumbira matare kuti vachiudzwa nematare.
Mapurisa nekanzuru yeHarare okurudzirwa kubvisa vemushikashika vari muna Sam Nioma kana kuti voendeswa kumatare. America yabudisa vashandi vepamuzinda wayo muSudan umo mune hondo inotyisa. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Dhora remunyika ratanga kushaya simba zvinotyisa zvapa kuti kana munhu aine madhora ekuAmerica chiuru chimwe chete ave nemari inosvika miriyoni imwe chete yemadhora emuZimbabwe. Pamusika weRBZ nemusi wechipiri, dhora rimwe chete rekuAmerica range richitengeswa kana kutengwa nemari inodarika chiuru chimwe chete chemunyika kana kuti 1:1,000. Pamusika wemukoto, dhora rekuAmerica range richitengwa nemari inodarika chiuru chimwe chete nemazana masere kana kuti 1:1,800. Governor weRBZ Dr. John Mangujga vaudza bepanhau reSunday Mirror kuti kudzikamisa dhora iri vachaparura imwe mari yemadandemutande kana kuti inoshandiswa padandemutande ichitsigirwa negoridhe remunyika kana kuti digital currency. Vatizve vanofunga kuti mari ichabva mukutengeswa kwefodya ichadzikamisa mutengo wedhora remunyika richibva rawana simba. Asi kuti izvi zvingashande here? Tabvunza nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvinafundo Gift Mugano.
Right, dambudziko rine vanhu izvozvo ndize kuti akapuwa maRTGs oadi nekuti haisiri mari inoshanda. Kumaketi kwatiri kuenda kunotenga zvinhu uko kumaketi kuri kudiwa maUS dollars. Hakusombodiwa zvavo zvegold zvataura izvi. Maketi ya 100% dollarized. 90% to 100% matransaction ari munyika aya maUS dollar. Saka kwakurutanga imwe nyaya yatisikanzwisisi kunonzi kurasika kwemhando yepamusoro hazvisi zvakashanda. Kusashanda kwakaita panyaya yemagold coins yavakaunza ichiti achadzikisa mutengo achadzikamisa rate ndo zvimwe chete zvichangoitika padigital currency nekuti omina yacho ndo imwe chete. Asi vakuunza currency number 3 inonzi digital currency inozivikanwa nani kumusha digital currency kana munhu ari muchimani mani yadaunotenga chingwa unoshandisa sei. Saka ndinoona kuti vehurumende vapa higher level yokuperekwa havishandi asin short.
Asika vari kuti imari inenge ichida kushandiswa nevanhu vane mari dzakawanda vanenge vachida kuchengetedza mari dzavo vanenge vachitya kuti iro dhora racho remuZimbabwe riri kuramba richishaya simba.
Tikatarisa nyaya dzedigital currency takuya kunyaya dzemabitcoin and all those things which we are still grappling with. Chii imhukai imhukai onai sei tichikutambudzika nazvo tosa mhuri yeZimbabwe kwete inini. Asi kuti tione kuti munhu akagara paakagara anozvinzwisisa here. Nekuti when ukaita police unongera kuti vanhu vakomuke kuya kudirection yavo kuti vaende vechibehave nenzira dzavo kuti vaite sekuti ukaisa gold kuti musatenga mari maus kana mapuwa masimudora chitengai goridhe vanhu vanofanira kukomuka kutenga goridhe varega kutenga maus saka izvozvo hazvina kushanda pagold coin saka zvinoshanda sei padigital currency chii chinonzi digital currency pakutanga kwacho mubvunzo iwoyo ndo unoonesa vanhu mucommunity yezimbabwe and haifi yakashanda inoshanda kumaketi inonge iri ine financial debt nekuti nzvimbo yacho iyoyo vanhu vanoshandisa chii electronic payments saka kumusha kusina magetsi kusina internet kusina zvese izvozvo how do we use that
ko tichitarisa iro dhora racho tiri kuona mamiriyoni anenge akudzoka zvakare kuvanhu kana vapiwa maRTGS aya kana kuti yavanoti Zimbabwe dhora yacho zviri kufamba sei zvinhu zviri kushamisa here tiri kuona dhora riri kushaya simba zvisingaite kana pamusika weRBZ yato 1:1,000
chikonzero chekuti bhajeti hurumende rakakurisa zvakanyanya sezvitakataura gore rapera $4.5 trillion and takataura kuti mari zhinji iyoyo haisiri kuenda kuproduction iri kuenda kumaelections nekuti yanga yakadirectwa mapazi ehurumende asinei nechekuita neproduction sekuti ministry of defence and war veterans yaipuwa mari yakawandisa ministry of finance yacho pache zvayo inofanira kunge ichipa homwe kumamaministri yaibata mari $200 billion yakabata mumaoko mayo yainoshandisa zvisina tsarukana saka mari iri kupfachurwa mari ikapfachurwa ikapinda mumaketi umo vanhu vakanonga vaitambira mari iyoyo through mapayments nehurumende vanoenda pamusika mutema unotenga foreign currency rate yotiza iri chamuramba mumhomo saka kwandiri havisi kundishamisa hazvisi kufambidzana nemari dzekutambira veruzhinji veruzhinji vari kumashure kunyange zvavo kutambira mamillions asi mapraise anonge akwirawo zvakanyanya kupfuura mamillions iwayo
nyanzvi munyadzi zveupfumi muzvinafundo Gift Mugano vari parunare muHarare. Rimwe gweta rinoshanda nesangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights vapaida moyo saurombe vanoti mapurisa kusvika pari zvino haasati aita zvaakavimbisa kuti vachabvisa chiteshi chemabhazi chisiri pamutemo chiri muna Sam Nujoma Street kumaAvenues pedyo neguta reHarare. Vasaurombe vati kana mapurisa akasatora matanho achirega vanhu vemushikashika ava vachiita madiro aGeorgina vachaendesa mapurisa aya kumatare edzimhosva. Mukuru wemapurisa muHarare Senior Assistant Commissioner Isaac Tayengwa vakanyora tsamba kuZimbabwe Lawyers for Human Rights vachiti mapurisa achabvisa vanhu ava achishanda nekanzuro yeHarare vosunga vari kutyora mutemo. Meya weguta reHarare vaJacob Mafume vaudza Studio 7 kuti vakagadzirira kushanda nemapurisa kubvisa vanhu ava. Vati basa rekubvisa vanhu vanenge vachiita zvisiri pamutemo ndere mapurisa ekanzuru yavo, asi vakaona kuti panogona kuita mirizhonga vanodaidza mapurisa ezetarap. Hatina kukwanisa kubata mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati sezvo vanga vasiri kudaira nharembozha yavo, asi tabata gweta vasaurombe.
Hapana any designated bus stop riripo, hapana kana pekuti motokari dzimire mukatotarisa no stop zone nekuti hapamiriki mugwagwa, uye mukatarisa nzvimbo iyoyo izere mabhizinisi, izere dzimba dzekuti vanhu vagare. Haisi nzvimbo yekuti pangaita ipo bus stop. Saka dambudziko raitika nderekuti vemishikashika vemabhazi vemakombi vanonga vachitora nzira yebhindura highway vachinja mugwagwa uyu kuita iwo bus stop.
Pane zvinhuwo here zvimwe zvinotarisirwa kuti zvinge zviripo panenge pachikwirirwa mabhazi kana kuti pachiteshi chemabhazi?
Hapana zvimbuzi, hapana panomirika, saka vari kumira mumugwagwa vachitora vanhu saka pakuita kunga pamusika zviri kubloka izvo flow of traffic zvichiitira vari mumahofisi nevari mudzimba dzavo ruzha saka izvi zvakonzeresa zvikuru kwazvo and it has affected the businesses around.
Asi makambosuma mapurisa here nezvedambudziko iri?
Mapurisa takambovanyorera nevekanzuru kava kaviri tichivanyorera akakatazovanyorera rwendo runo kava kachitatu tichivataurira kuti kliyai saka panzvimbo apa pakambokliwa vemabhazi vakamboenda kune marank madesignated ranks ari kuanotakurira mabhazi ane nzvimbo dzakafanira kune migwagwa kune matoilets kusinga disturb flow of traffic.
Muri kuda kuti mapurisa aite sei chaizvo?
Tiri kuti kumapurisa aihwaka basa renyu imi semapurisa nderekuinfosa mutemo. Pari kuitika tsaona dzakawandisa chaizvo pamugwagwa uyu.
Ko mapurisa akasaita zvamuri kukurudzira munenge motora matanho api?
Vakasaita izvi takavimbisana navo kuti ndobasa rematare dzimhosva tichanga tichivatora kuvaendesa kumatare kutanga tichizokumbira matare kuti vachiudzwa nematare kuti vaite zvavanofanira kuita according kubumbiro remutemo.
Rimwe gweta rinoshanda nesangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights vapaida moyo Saurombe vachitaura vari parunare muHarare. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vanoti nezuro mauto emunyika mavo ane unyanzvi hwepamusoro-soro kana kuti Special Operations Forces vakakwanisa kuburitsa muSudan vashandi vemuzinda weAmerica vanosvika makumi manomwe. MuSudan mune hondo inotyisa pakati pemauto ari kutungamira nyika nevakaipandukira veRapid Special Forces. VaBiden vati nyika yavo yakabatsirwa nenyika dzinoti Djibouti, Ethiopia neSaudi Arabia. Vanhu vanodarika mazana mana vafa muhondo yakatanga nemusi wa15 kubvumbi iyi. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika muZimbabwe vaFrederick Shava kuti tinzwe kuti pane zvizvarwa zveZimbabwe here zviri muSudan. MaTV ari kurwisana ari kuramba kurudziro yekuti ambokanda zvombo pasi. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vari mukuru weMedia Center vaErnest Mudzengi.
Zviri kuitika izvi zvinoratidza kuti hapana kumira zvakanaka kuSudan. Pane patanga tichimbofungidzira kuti zvimwe pachaita kutaurirana poita kuwirirana kuti hondo iyoyo imire, nekuti mukarangarira muchaona kuti pane pavakamboti taakuita kumiswa kwehondo iya inonzi ceasefire. Saka izvi mukaona kune dzimwe nyika vototi taakubudisa henhedu, zvoreva kuti mamiriro akaita muSudan haana kumira zvakanaka mamiriro ehondo. Ende hondo haina kunaka, hondo inounza rufu. Mukatarira muchatoona kuti kune vazhinji vakatofa nekuda kwekurwisana. Tiripo pakati pemarapid forces iwawa nemauto ehurumende yekuSudan. Saka hazvina kumira zvakanaka.
Vamwe vanotarisira ivonana, vamwe vanotarisirawo iko kunana America nana France ava kuti vange vachibatsira vasangokurumidze ngoti tangoburitsa vanhu vedu chete. Ana America vanofanira kupindira here hondo dzakadai kuti vanhu vasauraiwe zvingazopedzisira zvaitika sezvatakamboona zvichiitika kuRwanda zviya?
America mukatarira kupindira kwayo inenge ichipindira ichinzi iyo inyika ine masimba pachitenderere, inonzi iyo nevamwe America ndii global leader. Saka iri nyika ine masimba kudaro inotarisirwavo kuti ishandise yatingati influence yayo pakuti pasaita kudeuka kweropa. Izvozvo ndo zvinenge zvichitarisirwa kana takatarisana neiya yatingati global village. Asi pane vamwewo vanotiwo nyika ngadzigadzirise matambudziko adzo mukati nemidhani yacho kureva kuti nyika ingava iyo Sudani inofanira kugadziriswa zvinhu zvayo. Achika mukatanga kudaro muchaona kuti kana vamwe votopindira kana kuti kana patoita hondo sezvaitika kuSudani zvoreva kuti imo muSudani vakundikana kuwirirana, saka zvodavo vamwe vangava vari kunze kuti vauye vazoyanamisa kana kuti vazobetsera pakupomodza matambudziko anenge ari munyika iyoyo.
Ko African Union haikwanisi here kugadzirisa matambudziko akadai?
Mukatarira vazulu matambudziko akadai awahongu African Union dei kuri kuti yakavumbwa zvinoipa simba rokuti igadzirise matambudziko zvinoyai kuona kuzvigadzirisa. Asi mukatarira ndiona kuti mavumbirwo eAfrican Union vanonyanya kuda kungotaurirana vachiremekedzana sehurumende dzinenge dzichitonga nezvinhu zvakadarodaro. Saka po pameza, asi mukamboenda kumatunhu akaita sana ECOWAS, kuECOWAS kunenge kuri nani vanopane nyaya dzavakambopindira vakatopisa dzimwe hurumende dzanga dzapinda kuda nezvechisimba zvemauto kana kuti makuu. Asi muAfrican Union izvozvo hazvina kunyanya kukurumbira.
Mukuru wemedia center vaErnest Mudzengi vachitaura vari parunare muHarare.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaka chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Zvuru nezvuru zvevanhu zvaratidzira muTel Aviv, Israel, zvichitsutsumwa nedanho rehurumende rekuda kuvandudza mutemo kuti ideredze masimba ane matare emunyika iyi. Russia yaburitsa mashoko ekuti iri kuda vainoti varume chaivo kuti vaende kuhondo kunorwa kuUkraine, nyika yairi kuedza kupamba. Bazi rezvekudzivirirwa kwenyika yeBritain rinoti haro harione Russia ichikwanisa kuunganidza mauto anosvika zviuru mazana mana kana kuti 400,000 yairi kuda. Iko zvino tochimbotarisa chirongwa chevechidiki kana kuti Youth Forum. Tinokutambirai nemufaro vatereri muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Nasi taita rombo rakanaka tatsikwa na...
Zita rangu ndonzi Mike Temwanje. I played for Capes United, former Capes United player, and then I went to Serbia. After Serbia, I played in Romania for 8 years, and then after I played in Thailand for 2 or 3 years.
Na akademi yangu ndonzi Jimmy, iri associated na Sir Gilbert Mponda. We are here to develop my young talents, my talents. Nabereki, my talents.
Urikutarisa mazera api chaizvo apa?
Tikutangira pa under 18. kusvika under 21 ndo vanotakatarisira inavo
tichitarisa nyaya yemitambo yamunenge muchitamba pane league iripo here yamuri kutamba muri nevadika
so far hatisati tajoina league but pane league yataida kujoina pane maacademy so far tiri about 6-7 maacademy yadikton choto neyafm mazarura neyacosta nhamo inei timu yangu saka tichiri kuorganiza kuti tijoine tiite league yeritei yakadaro tikwanise kuti tikwanise kuti vadika vakwanise kusvikawo patakasvika bcause vakomana vandataurawo vakomana vakambotamba kueurope saka vanoziva zvinoda kuti zvidevelope maacademy andosaka takada kujoina league iyoyoyo ndoyatiri kuda kufoma
ko vana Capes nana Dynamos havana here kudhara akati aimboona kuchitambwa bhora vari maKate and Razors vechidika vazviri kufamba sei
nyaya iyoyo tinete because tikuto ndakatoshandisawo nejunior police yakatobva yatova zvinhu zvataitombotaurawo nevamwe mavakuru vevamutambo mafomer players kuti zvanga zvakanaka kuti isusu vanoona izvine zvakufoma maacademy eda dai kuri kuzvatakataurirana nevakuru ava towirirana tokwanisa kuti isusu semafomer players seCapes United tokwanisa kutsvaga maplayers tienda kumarural areawo tichivapa maplayers nokuona kuti timu ienderere mberi but takangoona kuti sevanhu vacho vasina ushungu nezvinhu zvacho saka takabva tangosiyawo kuti vatatangungusa se kuzviitira zvinhu zvedu te
saka pane vamuri kurayiridza iko zvino izvi pane vamwe vamukadome nemazita here vamuri kuona vaine ramangwana rakanaka
ndingataura hangu handingakwanisa kutaura because vanhu vacho munoziva kuti vafanha havasati vatamba bhora ka saka ukataura manje kuti muningi anokwanisa kunodaisa zvinovakanganisa mumatambiro manje anobva afunga kuti akutamba sereki asi mutimu mangu inini ndine about 5 or 6 players vandi kutarisa kuti remangwana vachaverengwawo munewspaper vachatamba ukuindokusii zvatakaita izvi
zviri nyore here kuwana mari yekuti murambe muchikwanisa kudzidzisa vechidika
mari chaitaio senge vechidika ndikakuudzai kuti sife tiripo hapamboda zvinhu zvakawanda pane vadika chavanotoda ka equipment mabibs ekutenesa nemakoms anditika nekungovapa like paunotamba game paipai movapa mari yechikafu mungovatengera mazoo nechingwa because haungatarisire kuti vana vechipika vovabhadhara vovapa masalari havamboda mari yakawanda sai ndinoshamisira kuti matimu akaita sana Capes vanana Dynamos vando kujunior polisi yakaparara sei bcause hapana chandoti chinotodhuraka itransport kuva nebhazi rekungovatakura kana kombi ndochinotodhura but zvimwe izvi hazvisii kuti pane chinonetsa
saka vanenge vachida kujoina academy yenyu vanoita sei chaizvo vangakubatei sei
vanoda kujoina academy yangu vanokwanisa kundibata panhamba dzangu handi 0781509369 pa13 years pandataura pa13 years ndaitaura vanoda kuenda kusouth toye south yeye asi kutraining below 10 years totanga ipapo tichienda mberi
aiwa vateereri nhambe tambe inoregwa ichanaka nekudaro ngaisiye matambo tosangana zvakare svondo rinouya iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chezvitendero kana kuti religious forum
Yesu simba rangu muri
simba rangu muri simba rangu munodi pasina
kwaziwai vatereri ndini Tanonoka Wande ndichikutambira ine mufaro muchirongwa chedu chezvechitendero nhasi tine umwe mutereri vazvishezha kusouth africa uko vanoda kuwedzera pamashoko akataurwa zvanzi rapera namufundisi David Simango pamusoro pevarume vanowana vamwe varume nevakadzi vanochata nevamwe vakadzi taurai henyu maonero enyu vazvishezha
zvakanaka iva Hwande nyaya iri pano yakakosha kuti yaitaurwa navasimango iya ndeyekuti nyaya azvina kukodzera kuti munhu varume vachate nevarume. Ndizvo zvinotaura shoko raMwari Bhaibheri. Ndizvo zvatinoziva zvakaita kuti Sodoma neGomora zviparadzwe. Saka chiri kukonzera zvimwe zvinhu zvakadai kuti zvinyanyoitika nenyaya yekuti vemachechi vari kuzvikonzera. Nokuti mukatarisa nhasi, kana pakaita murume ada kuchata nemurume, machechi ariko chaizvo. Unotopiwa vamwe mafundisi vanove vachiita vachikuchatisai varume nevarume, vakadzi nevakadzi. Saka tiri kuona kuti machechi chaiwo chaiwo nawo atorasika, aakutedzera nyaya yemarights. Nekuti marights evanhu kave vari kutaura izvi kuti aiwa ngatichatiitire varume. Saka ipapapo ndo panotangira kushata. Saka nhau yemaequal rights iyi, marights akanaka, pane akanaka pane asingadiwi. Mukatarisa vanomirira varume vanoda kuchata nevarume vaya vanenge vachiti aiwa marights edu. Saka marights akashatira pazvinhu izvi zvokuti akapesana nezvinodiwa naMwari ashata. Tinoziva mazuva ano kune maequal rights kuti varume vakaenzana nevakadzi ndizvo vanenge vachitaura. Asi Bhaibheri ichitaura Mwari achisika akati no, murume ndiye baba, mudzimai ari pasi pemurume. Asi nenyaya yemarights iyi tarisai muone kuti vanhu vaakuenzana. Saka ndo pashatira zvinhu vawande.
Pane chakaipa here pakusimudzira kodzero dzevanhu kana kuchengetedza kodzero dzevanhu? Tingasarudza here kuti kodzero dzavanhu idzi ndo dzatinoda, kodzero dzavanhu avo ndo dzatisingadi? Zvinofamba sei kana tiri vanhu vechitendero?
Hapana chakaipa kutedzera kodzero dzevanhu. Nokuti kana muBhaibheri mukatarisa, Mwari anga asingadi vanhu vaitobata vamwe vanhu utsinya vakaita sevakadzi kana nherera. Asi zvinofamba sokudai, kodzero dzatinotedzera isu tinofanira kuteerera Mwari kunda vanhu. Ndo zvinotaura Bhaibheri, kuteererai Mwari kukunda vanhu. Saka kana kodzero dzevanhu dzakuya zvino dzichitipesanisa nezvinodiwa naMwari, dzakadaro idzi hatifaniri kudziteerera. Asi tinoteerera dzinoenderana nezvinotaurwa neshoko raMwari Bhaibheri, dzikati kudzai chirikadzi. Vanhu kana vanhu vekodzero vakati ngazviitwe sekudaro, nesu tinofanira kudaro. Asi tikaona zvino kana Bhaibheri ichiti kudza mubereki wako, asi kodzero dzevanhu dzichiti aiwa mubereki haana basa, ipapo panenge pashata.
Saka sokuona kwenyu, nyaya iyi yobatwa sei? Vanhu vakadai vodzingwa here mumakereke kana kuti vakabatirwa nezvira ipi? Maonero enyu ndapi panyaya iyi? Toita sei?
Pana 1 Vakorinde 6 kubva pavhesi 9 inotaura kuti vanhu vakadaro vaya havagari nhaka yeumambo hwaMwari. Saka mubvunzo kuti saka zvoitwa sei, toita sei, hatingadzinge vanhu vakadaro? Asi 1 Vakorinde 6 verse 11 yobva yati vamwe vanhu vanzi vamwe venyutu zvamakanga makaitavo pakati pedu pavakristu apa, asi vakaitwa vatsveni neshoko raKristu. Saka vanhu vakadaro vanoda kudzidziswa mitemo yaMwari. Ndo zvinoita kuti vachinje vavewo vatsveni, vakufanana nevamwe vanhu, vakakwanisa kugara mumanhaka yeumambo hwaMwari. Wedzerawo zvakare ndichiti shoko raMwari rinobva rati zvakare pana Vakorose 3 verse 7 nisekuti kutangira pavhesi 1 pacho. Asi pavhesi 7 panoti vamwe venyu maimbofambawo muzvinhu izvozvo chaizvo, vamwe vainu maimboitawo saizvozvo. Asi makazo pavakachigamuchira Kristu vakachinja maitiro, vakatanga zvino kuchitedza mitemo yaMwari. Saka vanhu vakadaro chinongodiwa pavari ndechekuti vadzidziswe mirayiro yaMwari vofamba vachitedzera iyoyo.
Saka mashoko enyu ekupedzisira panyaya iyi anotii?
Ndopedzisa ndichiti kana tasangana nevanhu vakadaro hatifaniri hedu kuti tivavenge, asi ngativadzidzisei nemutsa nounyoro tisingavatuki. Tikadaro naivo vachasvika pakuonawo chokwadi chinodiwa naMwari wedu. Zvimwe navo mangwana vachatendauko.
Aiwa vateereri, tinotenda zvikuru mashoko abva kumuteereri wedu vazvishezha vari kuSouth Africa. Kana muine mibvunzo kana mamwe maonero enyu panyaya dzepachirongwa chenyu ichi, tumirai maaudio enyu pawhatsapp number dzezvechitendero dzinoti +1 301 919 8140. Ndini Tanonoka Wande ndichiti ngatishonganei zvakare zvondo rinouya muchirongwa chedu ichi.
Tinotenda Tanonoka Wande nechikwata cheChristlike Choir chine kambo Jesu Isimba Rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Vateereri, tokupai zvabuda mitambo yenhabvu nhasi. Dynamos yarohwa iyo 3-2 neBulawayo Chiefs. Chicken In 0 Capes United 0 Shisham 1 Simba Bora 1. Aiwa, tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri, tosangana zvakare mangwana mangwanani. Ndokusiyai mina Gibbs Dube munhau dzeIsindebele. Thank you.
Soku izika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela kuStudio 7 ngesonto mhla ka 23 kuMabasa 2023 muKipstube. Endabeni zethu namhlanje.
Amazizo asekhona e-voting committee bazeka bakakhethisa ukubona ukuthi yibo yini abantu abafanele abangathumela njengebandla.
Abakubandla eliphikisayo ele-Citizens Coalition for Change baqhubekela phambili bedinga abazancedisa ukhetho oluzayo.
Sibona thina kuma-elections laza sikubuya ngibe sizimisele simelele i-opposition uma ingabi ikhona. Ngisho ukuthi uma ingabi khona asiyiboni ku-ground.
Ibandla lezanu-PF lisanda kugqiba ukhetho lwama-primaries lithi selidinga amavoti kuZulu. Amapolisa adinga ngamahlabomvu indoda ebulele wesifazana kobulawayo. Zalethulela ezemidlalo ezabatsha nezokhulu lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi liqhubekela phambili lidinga abazalimela kukhetho olukhulu oluzakwenziwa eZimbabwe lonyaka. Unkosazana Ellen Shiriya Denga obona ngezokhetho kubandla le-CCC uthi luqhubeka kahle uhlelo lu-consensus candidate selection process.
Uhlelo lethu luhamba kuhle sibili. Khathesi sesiqedisa uhlelo elwe-vetting. Njengoba sazi ukuthi kuviki ephelileyo abantu basubmitha ama-CVs abo befila le-form eye-vetting. So khathesi yilo uhlelo esinazo ukuthi sezisiswa abantu abasubmithileyo ama-CVs abo. Sikavota sibone ukuthi babantu abafaneleyo yini nganye imithetho leyo esiyihlelweyo njengebandla. So okuzayenzakalayo ukuthi kwinsukwane ezilandelayo sabe sesibakwazi ukuthi ngobani abavetiweyo baphumele sizakuya kweluhlelo olulandelayo olwama-Citizen Caucuses.
Ye, siyawuzwa kakhulu. Siyakhumbula ukuthi kwakulabantu abayi 30,000 ababedinga ukuthi bangene kukhetho lwamakansila. Sebebangaki khona manje?
Angabi lolwazi layo ngoba uhlelo lwe-vetting lwenziwa yi-committee ye-vetting. Abantu aba-independent kuhlelo lelo. So yibabazasiqayiqayise ukuthi bangaki abantu abavetiweyo.
Ye, nxa sesikhangela njalo ye kuthiwa-ke kulezi indawo lapho kungatholakali khona abantu. Kambe kunjalo kumbe lokhu nje ikukhuluma nje?
Akula ndawo lapha esingathi sethulekile ukuthola abantu. Kade kusenzakala ukuthi kulelanga asalihlelayo ukuthi abantu bafinyelele esigabeni besiyaveta. Abanye besileka ukuhamba ezigabeni zonalezi ngendaba zokuthi ezithize ukuthi indawo zangikhona zikhatshana kungumango and njalo le communication ayifikanga ngesikhathi. Yikho nje baphospona abanye balande bayenze kwinhlukano ezintathu kumbe ezine ezidluleyo. So akula ndawo okungathi asisele abantu konke indawo bafinyelele nalapho esesileka ukufinyelela ngezizathu ezithize kufinyelele baveta abantu. Njengoba libona for example ikharida bavetile kuthanye ngoba umbiko awuphezulu ukufika. So konke uhamba ngemfanelo. Amabizo asekhona e-voting committee bazeka bakakhethisa ukubona ukuthi yibo yini abantu abafanele abangathumela njengebandla.
Unkosazana Ellen Shiriya Denga ubona ngezokhetho kubandla le-CCC. Ubexoxa le-Studio 7 eseHarare. Kusenjalo abakubandla le-ZANU-PF bathi sebengena kuZulu ngamandla ukwenzela ukuba bathole amavoti amaningi kukhetho oluzayo. Sixoxe ngodaba lolu lomnumzana Malaki Nkomo okubandla leli.
Sibona thina kuma-elections laza sikubuya ngibe sizimisele simelele i-opposition uma ingabi ikhona. Ngisho ukuthi uma ingabi khona asiyiboni ku-ground. Okuzobana thina njengebandla lezani elezani PF abethu abantu sebezimisele ukuthi sivote, sibisele umongameli welizwe, sibisele ama-MPs ethu, sibisele njalo singenise njalo ama-councillors ethu angabe khona futhi njalo amatsha.
Ye, kodwa siyabona ukuthi loma kunjalo baba Nkomo kulabanye abakhononayo bathi khonoku-ke okwenziweyo
ama primaries ngona izonga kuhle njengoba umunye sethu zokuthi hayi mana wena akumela ungene yacine la isithi hayi lami sengimile konoko ke akusuze kulilima zeyini
abangabe bekhuluma njalo ngabangekho kubanza lezamtifu abangabe labo kade bejamele kwabo abakhangelelayo kodwa thina kubanza lezamtifu lama-candidates ethu wonke omabili langendlela okhulunywe ngayo kube lezi zathu zokuthi ukubonishela okubonishelwe ngakho kwaba yindlela zokuthi omunye wavuma wazibhalela incwadi ukuthi hayi asemsekela ngulowo omunye okhona so obviously i-opposition yona ngabe kade kukhangelelwe nayo ngezinye indlela nabanye nabo ngabade bekukhangele ngezinye indlela kodwa kubanza lezamtifu thina sikukhangeleyo ukuthi hayi osengivunyelwe osengivunyelene abantu sebebambeni ibandla selibambeni njengebandla akulokunye abantu abakuswelayo nangokungaba lokukhonona lapha nalaphana kodwa iqiniso elikhona ukuthi sesingena njengabantu banye njengebandla linye sikhankansela upresident sikhankansela ama-MPs ethu sikhankansela ama-councillors okukhononako kwabantu bangabe ukhonona nabo kwene zabo izizathu kodwa ezinyeke zisebenze ezisebenzayo yizonezo ezokuthi khona ahlelwe ngama-candidates yibobo labo abakhona
ye kodwa lizanqoba njani abantu phela bathi abasuthiseki ngokunye okwenzekale ezimbabwe kule nto eziningi kakhulu okunye indlala okunye njalo bathi phela izimbabwe idola layo lalisela mandla ngitshola kancane ngakho badla iingqiqo zomlomo ungathini ngakhonao
ukungoba sizanqoba bethi vele sinqoba isikhathi sonke yabona into ekhulu ngabantu ayiqalisi namhlanje ukuthi abantu babuthelele okubi ngebandla elabe libusha wonke umuntu uyakhuluma akufunayo aqambe lokhu nalokuyana leyo nalokuyana ngoba kunjalo nje ngasingakhala ngendlala oqathele ukuthi ilizwe lilime siyabona thina ukuthi uhulumende uyaphathisa abantu ukuthi balime indlala kwesi sikhathi iyanqobeka nalapho kuyabe kunendlela khona uhulumende akula muntu oseke wafa ezimbabwe bulayo indlala
umnumzana malaki nkomo ukubandla le-ZANU-P F sixoxe layo eseye insiza esabelweni semathebeleleni south kulowesifazana ogwazwe yindoda esidingwa ngamehlo abomvu ngamapholisa kobulawayo amapholisa athi umnumzana pascal dube ugwaze u-acolini saziwa kaninginengi emzimbeni wamganda ngelitshe wabaleka isikhulumeli samapholisa kobulawayo uchief inspector Abednego Ncube ukhuluma ngodaba lolu
amapholisa kobulawayo sidinga usizo kuzulu ongasiphathisa ukuthi sithole upascal dube oleminyaka engamachumi amane nantathu obehlala kunumber 31 Greystock Road eMorningside simdinga ngecala lokubulala owesifazane uacolini saziwa obeleminyaka engamachumi amathathu lanhlanu bebehlala bonke eMorningside ukhanya emgwazile kanenginengi emzimbeni wabuye wamtshaya langelitshe kulandela ukungezwani ngezizathu ezingakatholakali ukuthi kuba yini abantu abangaba lolwazi ukuthi upascal dubelo engabe engaphi lingazi samapholisa aseduzane lani kanti ke siyaxwayisa uzulu ukuthi singathathi umthetho sifake ezandleni siyekeleni indaba zokuhlukuluzana ezindlini alubani singazwisisani kumbe sokulamaphutha avelileyo asizameni ukuthola abantu abaseduzane silabadala besigaba silezinkonzo silamapholisa e-community relations and liaison office le-victim friendly unit silama non-governmental organizations baningi nje abantu abangasisiza ukuthi basixazulile udaba luyabalusihlupha
lo ngu-chief inspector Abednego Ncube ubekhuluma le-studio 7 ekobulawayo singangeni kusigaba esilandelayo sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane abezindaba abe-Reuters babika ukuba ibutho lakwalemelika selihlenge abadabuka kulelo lizwe ababalekela impi yomvukela kule-Sudan kubikwa ukuba abahlengwe kulelo lizwe ngabasebenza esigodlweni semelika kule-Sudan labanye kokhokhela ibutho lakwale-Sudan ugeneral Abdel Fattah Burhan wethule umbiko izolo othi uzancedisa abadabuka kwelemelika eBritane, France labanye amazwe ukuba behlenge izizalwane zawo elizweni leli lele Russia selidinga abantu abafika phose inkulungwane ezingamakhulu amane 400,000 abangangena kubuto bekulwa empini yelizwe leli lele-Ukraine lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Associated Press so isikhathi sezamasiko
Angelo kokobe tunamasiko babe tetela malo
usenze uhlelo lomasiko lokuphila kubantu nsuku zonke isiphoqwa ngesiphala senkosi lenduna uDakamela sikuqale leviki ephelile udaba lolu siyaqhubeka njalo namhlanje xoxa ngesiphala senkosi ake sizokunye okunengi ngesiphala senkosi
Kutaba sonke sithi cwi endaweni yone sibime sivune senze iprocedure sezigcinini. Then into leyi ibingathi ayikho effective. Abakuthakazelelayo yilaba abapart of it, yilaba abaqhubeka becontributa despite the circumstances ezingabe zikhona. So silabo abantu who are contributing immensely, abanye bathi bekeep it times two, abanye bathi bekeepele i-3 years, but we have the other half of the people. Abanye vele abangafisiyo ukubona into iphumelela kumbe abanye vele abale mindset angazi ukuthi ngiyafaka ngithini who don't want to contribute abafuna ukwamukela kuphela so angeke ngithe kanti bonke bayakuthakazelela but iningi labo bayakuthakazelela kodwa not wonke umuntu uyakuthakazelela ekusebenzeni ke khona into leyi I can't say I'm seven. But in ngokubona kwami, the reason why I'm still on it, the reason why I want to drop it now, it's because we've managed to build into the appeal through Isiphala Senkosi. Without our extensional contribution, we've managed to build that. Through Isiphala Senkosi, we've managed to raise Isibaya Senkosi. Through Isiphala Senkosi, we've managed to get a 6.5 ton charge. Through Isiphala Senkosi, we've managed to buy imota yethu esibizwa ngokuthi ambulance. But these things zonke, they complement each other. So Isiphala Senkosi then becomes broad. If it changes, ayisabi yilokho esikuthi thina ngamabele kuphela, ayisabi ngumumo. Because futhi through Isiphala Senkosi, we bought izigayidi mbili. Where we are saying umuntu uyakwazi ukugayida ngamabele akhe kumbe ngemali. What is the reason behind that, yes, guys? Because we have half of the population about who contribute. So if Galiciana we will take responsibility abantu bona labana ispeed yona into in Isiphala Senkosi and then amabele akhona ahlale khona nxathe kwindlala abantu babakhona. So one of the cows esibhekile ngomsebenzi onalokho ziphume esigayweni esathenga Isiphala Senkosi. So if you ask me the question, is it working? I would say yes. Kulomunye umuntu wathi it all falls and rises with leadership. The lift that we get as leadership from abantu, not for our own consumption, but for their consumption. Ningathi mina, if leadership is a visionary, because I am a great believer ukuthi leadership is a visionary leader, ilida kumelanga ibe short sighted.
Hayi, sibonge kakhulu ke Nduna Dakamela, ungathinelo kusasa Nduna, sibonge kakhulu baba. Sike sizwe ezokholo lwesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya. Igama ngontungamili nkumo. Lamhlanje silomfundisi Thandeko Sintimkandla. Usiphatheleni mfundisi.
Sesibuye sihlangana njalo ngosuku lwanamhlanje. Sibonga uNkulunkulu kundana zonke esikhona. Asimbongeni simdumise uNkulunkulu. Namhlanje ke sizabuyela njalo elizwini lethu leliyana esibuye salifunda ngesikhathi sisehlukana elitholakala kuLuka chapter 24 verse lika 36. Abanye inqeka zange bezwe babengekho kahle ngiphinde kufundeka kanje. Bayisakhuluma lokho yena uqobo wemaphakathi wabo wathi kubo ukuthula makube kimina. Sigeza kuma emndeni ukuthi abantu abazame ukugcina ukuthula emzini yabo. Namhlanje mfuneka esikhane indawo ehlezi buzo ezigodini leziqintini kanye lelizwe lakithi ukuthi kanibe uJesu kakhulumi kithi namhlanje nxa esithi ukuthula akube kithi ezigodini esihlala kuzo kakula kuthula yikufica abantu behlalisana izinkundla kumbe lokuthiwa ngamadali bezama ukuxakulula lokucazulula inkinga eziyabe zivelile. Ungabona abantu sebehudulelana enkantolo, emthethweni, enkundleni, kutho ukuthi ukuthula thize sekuphambanisekile. Bakhona abanye abantu abavele ukuthula kabakufuni ezigodini labesihlala khona, kambe umuntu nxa ehlezi phakathi kwesigaba aphongoba libhoxongwane. Abanye siyazi ukuthi lezandla zabo zinde, bayantshontsha imfuyo yabanye abantu, bayalwa batshayane labanye abantu, abanye ngabagqekezayo. Singababona benjalo labo bantu, ayisikuthi uphongoko kwathutsha nje ukuthi enze leso senzo esingalunganga, kuyikuthi ngaphakathi kwakhe kalakho ukuthula. Ngumuntu nje ophehla ukungahlaliseki kwabantu. Isigaba ngesigaba silabo abantu abangafuni ukuthula, izidlakela ezikholisa ukubona abantu bethukile izikhathi zonke. Elizweni lakithi siyabazi bakhona abanye abangelanhloni abangafuni ukuthula, abafisa ukubana ngayizinto zihamba ngentando yabo bona bodwa, kanti hayi, uNkulunkulu wadala lo lalo amdalayo wamnika ukubana umuntu akhethe abone ngeso abona ngalo. Nampa abantu abanye ukuthula kabakufuni, kanti-ke bakhona abafisa ukuzihlalela ngokuthula kungaxatshwana kungelangxabano. UJesu uthi ukuthula makube kini, ukakhethi ukuthi ngubani, kalandaba ukuthi ngubani lokuthi ibizo lakho linjani, umbunjani, umbuyini, uthi kakube lokuthula. Ikakhulu laba abaphethe abantu yibo okumele babonise ukuthula. Into yayidabukise idanise yikuthi bonabo okukhandelwe kubo ubana yibo abaphethe abantu eziqintini, ezigodini, ngisho lakulo ilizwe, yibo abaphehla ukuswelakala kokuthula. Nxa umuntu ezathatha ulutho alabanje alubanjisiweyo yisizwe ubana alugcine, yena ayeluchaphaza, aluntshontshe, akhukhumale, anone yedwa, abanye abantu becaka ukusa kwamalanga, akulethi ukuthula khona lokhu. Asikunanzeleleni ukuthi abantu bakamlimi bafisa ukuthi bakhokhelwe bahlale kulokuthula. Asikhulekeni, sikhulekela ilizwe lakaJehova, sicela ukuthula. Labo abaphehla umsindo bacolelane lezidalwa zakho ezifuna ukuthula ngoJesu. Ngiyakhuleka, amen.
Lolo bekulohlelo vuselela umoya selomfundisi Thandeko Sintimkandla. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungamile Nkomo.
Siyabonga kakhulu uNtungamile Nkomo, ungathinela kusasa. Wezemidlalo, iqembu leDynamos linqotwe ngelebulawa Chiefs 3-2 emdlalweni wePremier Soccer League odlalwe namuhla. Nansi impumela eminye imidlalo efanayo: Chisham 1, Simbabwe 1, Chicken Inn 0, Capes United 0. Kusenjalo uNdumiso Vundla, wayengumgadli weqembu leHighlanders, uthi uthole nzima ngomkhuhlane wamehlo. Kubika uJoseph Njanji.
Uvundla obesaziwa ngegama lokusoma elithi Turo usele minyaka edlula elithumi etholakale ukuba ulomkhuhlane wamehlo oweglaucoma.
Yeah, eyesight problem lay. It all started in early 2010. By then I was based in South Africa. When it really started, angunanzelelanga, but it was just one day nje phela ngathi semsebenzini. I realized ukuthi no, ungani mboni what you call inkungu. But it was hot ukuthi imist ngeke ibe khona. So I asked some of the guys, what's happening? Because ngani mboni inkungu. You know, it's all clear skies. So you call up a warning, you call my alarm bells. No, something wrong. So that's when I started running around in Zamuting, CK, you know, with medical attention. I think one of my ama specialist was diagnosed with
uhlupho lwamehlo loludale ukubachiya umsebenzi wokubalisa ayewenza khona le South Africa wagcina esebenza emahoteleni lasendaweni zokudlela kodwa lakho waphelelwa ngumsebenzi ngoba engasaboni kuhle ugcine ephenduka ekhaya lapho afike wahlinzwa elinye ilihlo okwalenza laba ngconywana.
What really happens is one eye, this right one, is totally blind. Then le eka left, ukuthi ngangayenze operation, ngathola kwenze operation in 2010 lawa eye clinic. But lele there is e light. Ngoba ngendlela ele operator ngayo, I can see ama movements, images. Ukuthi like umuntu nxa engahamba nayo imbuntu ka already lo ungaba lo ngumuntu le imota, but ama details akho abe khona ukuthi nibe wazi ukuthi okay i face kabani le, you know, i color uqo njani, ingabe le imota imuvile but i color bani, what kind of a car is it, i model yawo into khona ngani kunjalo nje ya ukuthi like ama images you can differentiate ukuthi ano lapana kunje. But ama details akho na yiwa angasekho.
Uvundla usephila ngokuthengisa izinto ezijeneyo edolobheni lakobulawayo njalo uthi ulesifiso sokufuya inkukhu ukuze anakekele imuli yakhe.
It's something really enyabela enhlala ngiyifisa, you know, enhlala ngiyifisa ukuthi yazi nxa ungathola just one or two, because at the moment ngiyathengisa town in lomsika, you know, ngiyabefisa ukuba nama projects, you know, poultry projects lawe here and there just to keep me going, yeah, njengomuntu ole muli and stuff. Izinto yabe ngisikhangelele zona ezuthi I know if you can get people who can reach out, then because I'll be very grateful. My number is 0774-907-874. Yeah, lapho umuntu engakwazi thinte khona kumbe nxa ngidinga ku 13 Avenue lo ePetstep. Yeah, just near kule mosque laphana, just opposite mosque. Yeah, ePetstep lo kuzimlana. That's why endisa khona lapha endomsika wami. Ngiyiphila ngakho this.
Uvundla uzalelwe edolobheni leHwange ngo-1979 njalo ufunde eHumphrey Gibbs eMbakwe kanye lasePlumtree High. Uqale ukudlala ibhola ezikolo lezi njalo uqale ukudlalela iqembu la Highlanders ngo-1998 efunda esikolo sePlumtree High. Ube ingxenye yeqembu la Highlanders eliphakamise isicoco seligi kusizini ka-1998-99 kanye lango-2000. Uthiye udlala ngo-2001 esiya ekolijini eliqeqesha ababalisi eleHillside College waze waphenduka ebholeni ngo-2003 esedlalela iqembu leHwange ngemva kokuthola indawo yokufundisa kulelo dolobho. Uthi ulesifiso esokubuyela efundisa njalo eminyakeni edluleyo wenze izifundo ezokufundisa abantwana abakhubazekileyo. Imele Studio 7 ngobulawayo ngingujoseph njanje.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba, lezifiso zekusasa enhle, kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sichumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Kumsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Sike sizwe ezomculo.
Yebo, salibonani lonke emhlabeni wonke jikelele njoba nise isakazweni omkhulu kangaka eStudio 7 ye nguJayz Marabini lo. Ngethule umbiko omuhle kakhulu ukuthi khona thina njengeband, mina leband yami siya eHarare lapho sebe sikhona siyathokozisa abalandeli bethu abaningi kakhulu abaseHarare abasithandayo, njalo sipromota i-album yethu entsha le ethi Xola, njalo ukuthi sihlangane labantu khona basazi kangcono lo msebenzi wethu, bawazi kangcono engikwenza. So ngakho ke asi amalungiselelo asezingeni eliphezulu kakhulu njengamanje, iband siready, everything is ready, and lama venues ngale people are expecting us, and it's good that for now abantu abaningi be inquire about us coming to Harare. so futhi isikhangelele ukuthi khona kube kuhle kakhulu ikakhulu kusukela mhla ka 28 sebe se eTheatre and the Park suka lapha siye Ruwa siye Barroch lapha sebe sicha khona la kwezinye indawo nje kuyabe kumnandi kakhulu. Kakhulu khona ukuthi senelesi ukuthi sefika eHarare kucapital city ngoba esikhathi esiningi abaculi abase eHarare ababuya ngapha eMathekweleni lathi sifuna ke siyebona khona ukuthi kathi khona kunjani eHarare. So ngakho ke siyakhona, we are very excited, sijabule kakhulu njengeband, we are really ready for it. Sibanikeza umculo olohlonzi olomehluko futhi esingathi khona original ngesikhiwa esiyabanikeza khona. So yeah, so thina sidlala umculo esizenzela wona le band onganga ukuthi khona abantu bakhangilele endaweni ukuthi khona kuzaba mnandi kakhulu.
Ungabokhala wena yelele umdali wakho uzongobe thula thula sizwe thula sizwe ungabokhala wena.
Ngiyajabula ukuthi ngithole leli thuba kakhulu ukuthi ngikhulume labantu bonke nje emhlabeni wonke ngibazisa ngomsebenzi engiwenzayo sile album yethu. Njalo siyatholakala kubo Facebook, siyatholakala kubo Instagram, siyatholakala kuzo zonke indawo nje kubo YouTube abantu ababona imisebenzi kaJazz Marabini ayenzayo endaweni ezijeneyo. So ngiyalithanda lonke bantu. Awu 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 kwazi kwamnandi kuba semsakazweni omkhulu kangaka. Jazz Marabini one time.
JJZ uthi ke ungalahli themba. Siyabonga kakhulu ke JJ kolapho ke usiqhubela uhlelo lwethu lamhlanje singakavalelisi lapha sesikhangele ebezikophela. Abakubandla eliphikisayo le Citizen Scholarship for Change baqhubekela phambili bedinga abazancintisa ukhetho oluzayo. Ibandla lezanupf elisanda kugqiba ukhetho lwama-primaries lithi selidinga amavoti kuZulu. Amapolisa adinga amehlo abomvu indoda ebulele kwesifazana kobulawayo. Siluqhuba lapha uhlelo lwethu lwamhlanje. Olivalisa ngumthembo sithemba uKeith Dube. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.